Vashitura mutongo wavo pachikumbiro chakasvitswa nehurumende chekuti zvakaturwa nedare pachikumbiro chevatatu ava zvivandudzwe. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti Guriro vati Muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova vasvitse magwaro avo ekufambisa kudare kana kuti mapasipoti panokwana nguva dzafo mangwana masikati, uye kuti vadzoke kudare musi wa13 Nyamavhuvhu, apo pakatarisirwa kuenderera mberi kwenyaya yavari kupomerwa. Vatatu ava vakange vabhadhariswa mari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa kamwe chete mukati memasvondo maviri, asi vachuchisi vehurumende vakadzoka kudare kuti izvi zvivandudzwe vachiti vakawana runyerekupe rwekuti vatatu ava vanga vachida kutiza munyika. Amai Guriro vati zvakakosha kuti vatatu ava vamirire kutongwa kwavo, nokudaro vati vaona zvakakodzera kuti vabvume chikumbiro chehurumende. Gweta revatatu ava vaJeremaya Bhamu vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro kuitira kuti vadzoserwe mapasipoti avo, vachiti hapana mhosva yavanganzi vangatize kutongwa kwayo.
Dare rapa mutongo wekuti mapasipoti evasikana aiswe kuna mabharano edare. Sedare ratopa mutongo hatina zvatingakwanisa kuita sekungotedzera sekuda kwaro, asi tichazongotorawo matanho ekuti mapasipoti wayo adzoke.
Zvichakadai, baba vamuzvare Marova varunesi George Marova vati vari kushungurudzika zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa mwana wavo pamwe chete nevamwe vaakasungwa ainavo.
Inini ndikunzokurwadziwa nokushungurudzwa kuita vana vangu nemapurisa nemhosva yandisingazivi kuti ingamhosva iyi, asi ndatione nguva yekundishuva mwana wangu asatombokwanisa kana kumuona.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vati vari kushushikana zvikuru nemapurisa ari kuramba achishanyira mwana wavo nevamwe vake vari kuchipatara kwavari, kunyange hazvo vatatu ava vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nematare pamhosva yavari kupomerwa.
Mapurisa ari kuuya everyday pachipatara vachibvunza kuti vana varimo here, vana vadoda kuti vatisainire mainterrogation papers avanenge vainavo. Zvimwe zvimapepa zvacho zvingori feki, zvinenge zvakangodhindwa zvimapepa pasina kana malawyers. Munoti takanga tawirirana kuti vana ava vachaonekwa nemapurisa kana vapiwa bail kusvika vachiuya nemalawyers. Hapaite mapurisa asina malawyers. Malawyers nemadoctors vanenge varipo vachikurukura nevana ava. Vavapenge madoctor, haisi drama kai. Vana vakakuwadzwa sei vachiri muchipatara, nokuti vari kurwadziwa havasati vapora. Vairohwa maronda zviri systematic zvekuti ukatarisa bendekete rakazvimba pamusoro hapana ronda, asi ukatarisa ne-x-ray scan mukati makatsemuka runyama ndo muri kurapwa imomo kuti mupore. Vana vari kurwadziwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti vakasungwa mwedzi wapera paroadblock mushure mekuratidzira kunonzi kwakaitwa nevechidiki veMDC Alliance mumusha weWarren Park. Kunyange hazvo bepanhau reHerald nemamwe masangano enhau akaburitsa kuti vatatu ava vaive mumaoko emapurisa, mapurisa akazobuda achiramba mashoko aya mushure mekunge vatatu ava vazowanikwa kubhindura vachiti vakatotyiwa vari mumaoko ehurumende. Pari zvino vatatu ava vari kugara muchipatara vachirapwa zvitevera kutotyiwa kwavanoti vakaitwa uku, asi hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe inoti ichiri kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.